Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoimbisa kuti vachadzivisa zuva richatarwa sarudzo nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekuti veruzhinji vakwanise kutarisa kana mazita ava ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll chinotanga nyika yose, asi chichinzi hachina kunge chakarongeka. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastellaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti vachataura nezvezuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Bepanhau reChronicle rinoti vaMunangagwa vataura mashoko aya pamabiko ekuvhura zviri pamutemo mupanda wekudzidzira pamavobolo Secondary School kuBhinga mudunhu reMatabeleland North. VaMunangagwa vanga vari kuBhinga uko vaparurawo hurongwa hwekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro kana kuti National Culture Month pamabiko aitirwa paKariyangwe Secondary School kwakare kuBhinga. Mutungamiri wenyika vanonzi vakurudzira vanhu vose vemuBhinga kuti kana sarudzo dzave kuitwa vavhote kuitira kuchengetedza nhaka yavo. Veruzhinji nyika yose nhasi vatanga kutarisa kuona kana mazita avo ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll pamberi pesarudzo dzegore rino. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichinzi yakundikana kuisa zvikwanisiro zvinodiwa munzvimbo dzakawanda zvekuti chirongwa chayo chekutariswa kwemazita ichi chifambe zvakanaka. Frank Chikore anotipa zvizere.
Chirongwa cheZEC chekuti veruzhinji vatarise kana mazita avo ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazita avo munzvimbo dzakaziviswa necommission inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazita avo panhare mbozha dzavo pachikoro cheMhofu Primary School chiri mumusha weHighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wevatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Ndauya kuzocheka zita rangu voters roll ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitupa changu kubva wacheka madetails angu my name was there. So ndongokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka mazita enyu muvoters roll uone kuti madetails ako ari correct here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake mugwaro iri vaAndrew Kudzaishe Dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandasika wana banda yanji zotarisa nukuti ndakachinja shtupa chika gadiriswa ronga shoka kanga nisika saka ndasika nasinda wana asari za chinja from the last time bandangambo fila form saka ndafiliswa zikari rume form zikuti zikadiriswa. I'm hoping since this is the final, the voters will check your true Peter. Pachazo shika kutiti vote, shengi shwa gaziriso.
Vadangare wa kuruzira wa mwe vachigere mzimba, kutivabudene uwandu wavo, kutivanotarisa mazavo mugwarua vote, kutivakukwanza kuvota msarzo zirikuya, vachita apana inofurira ivete, kunonoka kuvurwa kwenzimbo zekutarisira mazita, pamwene kushayikwa kwegwarorewa vhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yezek zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomishoni iyi vautoiles laigwana vaburitse gwaro kuvatori venhau vachiti komishoni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwarorewa vhoti. Studio 7 yaedza kubata vasi laigwana kutinzwe zvizhinji asi vatitaurire nemutauri wekomishoni yavo vajustin manyau avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo zvichakadai vakafano bata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vakurudzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo wowana mukana wekuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station segorakapera riri kuiswa zvakare kucorrect ward asi riri kunzi ndiri kuHarare North isu sitoziva kuti after delimitation Harare North haichisipo saka zvinoreva kuredi kuti izvochi pano kukanganisika kwakaitwa kunofanira kuti kugadziriswe saka tinokurudzira mavoters ese maregistered voters ese azvirevekuaziva mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nokusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo asi imwe nhengo yezanu PF kumashonaland west vamunyaradzi Ngandini vati vanhu vazhinji vabuda nouwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe yese zehall 5 constituents nosanganisira east north central west nemagunje ndikuona sekuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona ashuarenzi yekuti uri kuno vhota zvechokwadi zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndiri kunovhota unoziva kuti zveshuva ndiri kunokasa ndiri kunoti tsepete tsepete zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri zeki iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. Zeki yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31 asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa nezeki mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutaura zuva richaitwa sarudzo remusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyore sese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA avakazivisa nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa vanoti kana pakasabuda chimuko pachikumbiro chavo chekuti vabvumizwe kushanda mazuva matatu pasvondo vanogona kurangwa mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZIMRA reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti ZIMRATU vaDominic Manyangadze vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasangana nevakuru veZIMRA avanonzi vakati vachambonoziya zvichemo zvevashandi. Mutauriri weZIMRA vaFrancis Chimanda vakaudzawo Studio 7 nezuro wakare kuti vachatizivisa pamire ZIMRA panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naIvan Zininga weStudio 7 navamanyangadze nezuro.
akaitwa negotiation zegore rino aikava January to June. Vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya panyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekuzobe nyika yemari inaresetona. Hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhu zvekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kubhadharira vana vavo vechikoro vakwanise kuafodha kuti vange vachibhadhara marenti kana kuti payanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya yetransport. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anenge masaidi ako kana kumbondotsvaka zvatinoti hosho kumbondotengesa tende chavo zvinhu zvako zviro zvaunenge wangowana. Saka ndeyo nyaya nemutiyo uripo panyaya yevashandi vezimba vaomedza neupenyu vari kupangaya.
Makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvawo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichizereketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi, muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri, tiri kutambura panyaya yekuafodha mabhesiki irimomu. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira employer wedu kuti hatipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mhinduro kubva ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavaka nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa kana pakasabuda chiripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu, vaDominic Manyangadze vari parunhare muHarare naIvans Sininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Margaret Chireni, avo vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuTexas asi pari zvino vari kugungano reZim Expo riri kuitirwa iro muGeorgia kuAtlanta. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavafambira iko kuno kugungano ranhasi.
Ndinokumborisai vanhu veZimbabwe. Kuno kundafambira kuya kuzoita pasipoti yangu yakaexpire. Tinoda kutenda veembassy vangu vari kuno kuZimu Expo vanotibatsira isusu zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munomu zvinove nemapasipoti ekuZimbabwe kuti tikwanise kurinyiwa mapasipoti edu nekutora mapasipoti edu. Saka ndizvo zvatakafambira kunoku. Takadhiraivha kubva kuDallas, Texas zvinotora about 11 hours kuti tiuye kunoku kuAtlanta, Georgia. Saka ndo kwa tiri kuno kukuri nywa mapasipoti edu.
Maona zviri nyore re kutimu kwa nse kunge mchiri nywa mapasipoti zizi nodiwa.
Zviri nyore nekuti vanhu vacho vanotibatsira stereki vanotudza zvatinoda zvakaita sema birth certificate, mapassport pictures ne mari dzinenge dzichidiwa ipapo votibatsira kuti tinofila sema forms acho. Tozotumira kumba kuti zviri nyue nekuti tozowana mapassport edu. But vanotibatsira stereki vekuembassy yekuZimbabwe.
Zvaka kusha sei kuti pave nemagungano akadai se Zim Expo aya.
Anotibatsira zvekuti nekuti tinogara kuma states akasiyana siyana kuti kuembassy yekuZimbabwe iri kuWashington sometimes kure stereki. Saka kana vachita ma expo ayo ma states akasiyana siyana zvinenge zviri nyore kuti tiende kuma state iwayo. Plasma Zim Expo vanoita ya vanounza vanhu vaimbi vekuZimbabwe nezvinhu zvakasiyana zvemabhizinesi. Saka isusu tinenge tichiona kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika yedu tichisapotawo avo vaimbi vanenge vari vekunyika kwedu. Saka tingi zvakakosha stereki.
Tinoona imi muri mudzimai wekuZimbabwe, mabasa api amuri kubata imo muno muAmerica?
Tinongoita zvakasiyana siyana. Kuno kundakauya kuzodzidza ndinoita nursing nezvimwe zvatichitopa side nema mission trips atinotora kuenda kunze kwenyika.
Titsanangurirewo pamusoro pemamission trip aya, vamwe vangadawo kuziya madzimai kuti pamwe vangapindewo mazviri, zvinofamba sei?
Ini ndakaroorwa nemurume wekuUganda, saka vanoita zvepastoro izve mukuru wechurch. Saka tichiita mamissions yekunoona maorphans nemachurches eikoko nemamedical missions atinotora manesi nemadokta tichinoona maorphans tichinorapa.
Tinoona zvakare kuti panguva ino vanhu vachangobva muCovid, makakwanisa here kubatsirawo kumusha kunyange zvenyu mataura imi kuti murume wenyu ndewe kuUganda ko kuZimbabwe?
Tine chingobatsira hapo neapo vanenge vatibvunzawo kuti ndo chakati ungotumirawo. Saka ndo zvatinokwanisa kuita izvozvo.
Semudzimai vamwewo vari kumusha vangangoti zviri nyore here kurarama imo muno muAmerica?
Zvinokwanisika kuitika, but dzimweni dzenguva zvinonetsa. Saka kana uri munhu womukadzi unoda kuzvimiririra, kana uchikwanisa kuenda kuchikoro unoda kuenda kuchikoro kuti uzvimirire. Kuno kunonetsa kuti kana uine murume ongoti murume ndiye ashande, but mese munotoda kushanda. Asi zvinoitika uine support yevamwe vakadzi zvinoita.
Ko panyaya yekukudza vana imo muno muAmerica munozviona zviri nyorere?
Kuno kune challenge yayo yokuti isusu takakurira kuAfrica. Saka kana uchikudza vana munomu, maitiro acho nezvese zvakasiyana. Plus support yefamily inenge isipo, saka unenge uchitosupportwa nevamwe vanenge vasiri hama yavo nevanhu vemunomu. Plus panyaya yekudzidzisa culture, unenge uchida kutoblenda culture yemunomu neculture yekumba. Saka sometimes zvinonetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuAtlanta, Georgia, kuchiitiko cheZim Expo chiripo kubvira nezuro kusvika mangwana svondo.
Tinotenda zvikuru Marvelous tichiti teererai zvakare svondo rinouya apo munenge muchinzwa chimwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri pamusoro tichitarisa nyaya yekugunun'una kuri kuitwa nevanhu pamusoro pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty chekusunungura vanhu vanonzi vakaparadza mhosva dzekubata chibharo. Vatiinawo muhurukuro yedu ndava Edison Chihota, vanove mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO.
Chokwadi kuti vanhu vane kodzero yekutaura nekubvunza mibvunzo yakadaro nekupa munozengezwa vanenge vasingatinyatsonzwisisa. Chinoita kuti vanhu vasanzwisise maitikiro anoita zvinhu, mafambiro azvinenge zvichiita nemafambisiro avane mbenge vazviita kare. Zvinhu zvedu zvakabvira pakukanganisika pakunyorwa kwebumburo remutemo, nekuti pamanyorerwa ari kwabumburo remutemo vanhu havazorutenda mumashure macho vachiratidzwa kunzi mutemo uyu unozenge uchiita zvakati uchizoita zvakati, kuti vachizogutsikana nazvo kana zvainge zvichizonge zvaakutiitwa kuita kuti vasazove vanokahadzika sematahadzikira avaakuita.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika vakatora danho iri vachitarisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo ekuti vange vachiburisa vanhu vanenge vane makore adarika 56 zvichikwira. Vazhinji vari kutariswa nevanhu panyaya iyoyi yekubata chibharo ndeivavo vanhu vari mumakore 60 zvichikwira. Vaifanira kuita sei panyaya yakadai mutungamiri wenyika?
Ichokwadi kuti vanhu vakaburitswa nenzira iyoyo, asi kuburitswa kwavo kwavaita uku hakusiri zvakare kufadza vanhu, nekuda kwokuti vanhu vainge vasingatarisiri zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pazvakataurwa vanhu vakaona sechinhu chakangonaka vanhu ava vasati vabuda. Vanhu ava vazobuda nemabudiro iwaya ndopaona vanhu kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Asi regai titi ikodzero yevanhu kuti vataure. Kana vataura, zvotsvagwa zvakakodzera kuti zvinoitwa sei. Hapana munhu anofara kuti munhu akabata chibharo anga achibuda mujere. Kubvira kune mutungamiriri wenyika pache zvake, izvozvo handifunge kuti vanozvifarira, asi manje vanokundikana nekuda kwekuti mutemo kana watoutaura vatotaura chinhu chaakutoitwa saichocho.
Ndiani anosarudza vanhu vanozoburiswa mujeri panopiwa iyo presidential amnesty? Vachota
vanhu vanosarudza vanhu havasi presidendi, havasi minista, asi kuti vanosarudzwa nemaofficers ekujeri, nekuti ndo vanoshanda nevanhu. Dai kuri kuti vanhu ivava vaise vanotaura izvi vachimboenda kujeri vachinoonana nevasungwa, havadaire kuti musungwa kana ari mujeri anopara mhaka zvakare. Asi vanoshanda navo vanovaziva neunhu hwavo, vanozviziva zvavo kuti vanhu ava vanogona kungopara mhaka chere nguva ipi. Ndinozviziva inhau inorwadza chose kuvanhu, asi zvatoitika zvokuti hatichagona kuti titi zvinoda kudzorerwa kumashure.
Saka chii chinofanira kuchiitwa iye zvino vachota kugadzirisa nyaya iyoyi, nokuti veruzhinji vakatsamwa nayo zvikuru?
Chataa kufanirwa kuita kuti tigadzirise zvinhu kuitira mune ramangwana kana paakuzoitika chinhu chakafanana naichocho chive chinoziviswa kuti chinhu chaenda nenzira yakati, chii chafamba nenzira yakati. Havangoita njee, asi kuti kune matare anogarwa, kune vanhu vanobvumirwa kunzi ngavatange vabvunzwa. Komishina generaro vanoinonzi komisheni yavanoshanda nayo, yavanogara nayo pasi, vokurukura pamwe chete nekomisheni iyoyo. Komishina generaro vane rimwe boka ravanopazve kuti rigare pasi, rinova reparal board. Kana boka iroro ragara pasi rikaongororawo rovapawo pfungwa dzaro, mapoka iwayo akagara pasi anovapa pfungwa dzavo kuti isiwo taona zvakakodzera kuti ava vanhu ava vaende zvavo, nekuti komishina generaro vanenge vapa mazita evanhu ivavo kuti vanhu ava ndo vatoda kuti vaende kumba. Ndo zvinoitika pavasungwa kana vari mujeri. Vanhu ngavazvinzwisise izvozvo.
tinozwa kuti vamwe vanhu vakaburiswa vatodzoka zvakare kujeri mushure mekupara dzimhosva dzakasiyana siyana. Tingati here majeri haasi kuita zvinotarisirwa zvekurehabilitata kana kuvandudza munhu?
Kudzokera kwemunhu kujeri, maonero atinoita sevanhu vanoshanda navo inzira yekuti vamwe vacho vanenge vasina kukwana kunyatsopedza kubikwa. Pachirungu vanoti half baked. Vanhu vari kujeri vanodzidzisa vanhu ava vanototora nguva yavo nekunzvera nekuona kuti munhu uyu pane chaari kubatawo here, pane chaari. Asi vamwe vacho sekutaura kwatiri kuita kuti vane pfungwa dzekunyengedza. Mumwe wacho haatorina kumba kwekusikugara, mumwe haatorina kana basa rekuriita. Zvinongoburikidza nekuonekwa kwari, nekuti kana uri kujeri unowana gumbeze remahara, unowana hembe yekupfeka yemahara.
Tinotenda vaEdison Chiota veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, ZACROM. Munhau dzemitambo. Mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wekugumisira uyezve wekupemberera nhoroondo yake munyaya dzetsiwa wanga uchifanira kuitwa nhasi manheru wambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushayikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center iyo yangaita kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yaManyuchi muzare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Cleverstone achange achirwa na Tembani Mplanga, Ivan achange achirwa na Salim Chazama, Tatenda Nyimbu achange achirwa na Yamikani Mkandawire, Jeremiah Mere achange achitarisana na Sidney Baloyi, pane zvakare anonzi Andrew John achange achirwa na Philip Musani.
Muzare Cheru vanoti Manyuchi oyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisindowo vadiki vari kuuya. Iye ndofunga semunhu ane mabelt 18 akunzwa kuti pake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrobos ake zvachose. Asi mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musvondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBaba Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities panga achipana kuti tigoisa nhasi uno tingati mumusi zvanga zvisiri zvedu nekuti ndichitarisa kuenda pagedhe tirikuenda mumusi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzvere nyaya yekuti bhora riya.
Tinotenda Michael Kariati atipa nhau dzemitambo. Tichiti morara zvakanaka vateereri kubva kuno kustudio 7 ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndiri muWashington DC ndekusemwina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwesakho sihlwa mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 27 ku May 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngibambele uPraxedis Jeremiah uzaba lani kusikhatshana esilandelayo. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwe uhlelo lokuhlola amabizo abazavota kukhetho oluzayo.
Ngilapha eZim Expo wano ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nga udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas.
Kusungulwe umhlangano we-Zim Expo e-Atlanta, Georgia khonapha eMelika oqhubekela phambili namuhla. Kanti umongameli Emasoni Mnangagwa uthi uzakwazisa ngomvulo ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Inengi labantu edolobheni lakoBulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezeki namapolisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira ngomunye abavukele endaweni ezivukwe ngabezeki kodwa uhambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. IBulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo Mangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki. Into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Wasebenza kubi mina ngithemba selinyongayo. Ngabatshela ngathi mina okuthi ukuthi mina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela.
Uhlelo lwe-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission IZEC lokuvulela uZulu owabhalisa la ukuvota ukubana ahlole amagama kuluhlu lwe-voters roll lwehlulekile kuqala kuhle namhlanje kuBulawayo njengokwethembisa kwale commission. Namhlanje bekulusuku lwakuqala, unsuku ezinhlanu ezabekwa yi-IZEC ukuthi abantu bahlole amagama abo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasfanda.
Inengi labantu edolobheni lakoBulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezeki namapolisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira ngomunye abavukele endaweni ezivukwe ngabezeki kodwa uhambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. IBulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi si demand ama rights ethu ukuthi iZEC iannounce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo uMangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki. Into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina nchemba tshelinye ungana. Ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi mina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi ukuqhatshana onganani. Khathesi abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela lithi kusetshenzwe njani. Li-announce leyo into yenu leyo libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila weMpophoma Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli ithemba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa. Lathi njengabo kukhansila siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers ona lawo kusasa avuliwe. But into esithanda ukuthi sikhuthaze umlawayo omuhle umthokazi omuhle kodwa hhayi bantu bakithi asingadinwa. Kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation ingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu babenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bednico Bebe webandla eliphilisayo le-TCC uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngezinye indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizokuthola lapha koBulawayo-ke imitshina kayikafiki sikhuluma kunje nje. Kutsho ukuthi ngezinye indlela engxa izafika namhla ebusuku kumbe izafika kusasa. Ngezinye indlela-ke kutshengisa-ke ngikutshoyo ukuthi-ke i-ZEC ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela inhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu uReverend Anderson Spanda uthi okubuhlungu ukuthi abeZEC abachasisi ukuthi kungani lolu hlelo olungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Kungapha bejele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo. Kodwa-ke njengoba besingazi ukuthi isizathu kuyini sibangalela ukuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kwenzakala kodwa into esikhangeleyo ukuthi basithele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ogoqela iHarare ebezibekwe iZEC ukuthi abantu bayehlola amagama abo kuvoters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kuthi-ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besekela uluhlu lwamagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuZEC umnumzana Uthole Sligwana ethulele intethezindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na kuvoters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo uSligwana yehlule esithi sikhulumele seZEC uJustin Manyawo yinto abengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukuhlonisa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo delimitation olaqhutshwa yiZEC. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhla ka 31 kwenkwezi lonyaka. Ngimele Studio 7 igama lami nguJesus Banda.
Lokho sekudaba lunye lwezokhetho. Iphephandaba eleChronicle libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ngomvulo ukwethula ilanga lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho olukhulu lwalonyaka. Ekhuluma esebhinga namhlanje emkhosini wokuvula kwezakhiwo ezintsha zesikolo, uMnangagwa uthena ukhuthaze abantu ukuthi abavote ngoba kulilungelo labo. Bekungabizwa ozwayo namhlanje lapho izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezibuthene ngosuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi oweZim Expo 2023 owenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Lombukiso oqale izolo uphela ngomvulo njalo uhlanganisa osomabhizimusi abafisa ukungena kwezamabhizimusi eZimbabwe lalapha eMelika, abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika labantu makhaza. Kuzabe lokhu kuthokozisa uZulu, imidlalo yenguqu lokunye. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye osomabhizimusi wesifazana, yena ke okumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwezindlu, unkosazana Faith Nari.
Ngilapha eZim Expo, wano kushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages, nga udinga ukuthenga indlu i-America, uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas abalapha. But iZim Expo, ila abantu wonke abayenza ama-business. Nga uthengise ukudla, nga ule service yakho ye-cargo, or any business, we are nini lapha eZim Expo. Ukuthi sibone abantu bonke, so lathi, ama-Indians, ama-Chinese, they work together. We are nini eZim Expo, we are here in Atlanta, Sonesta Hotel, and let's showcase your businesses.
Macebo bani, ongawanika abeZimbabwe abafuna ukuthenga izindlu lapha eMelika.
Mina ngithi, umuntu angabuya lapha eAmerica engasebenza elamaphepha, lingamili ukuthenga izindlu, because i-rent liyabhadala regardless. So, ukuthenga izindlu, surprisingly, it's very easy. So, lingabuya lapha eAmerica, lingahlala 1 or 2 years lisebenza, immediately start looking into the process of buying houses. Ukuthenga izindlu, iphosa yangkhona kayihluphi at all. So, mina I encourage you all ukuthi libuye, libuza ama questions and lingahlali 10 years, 15 years ulama paper, even ungela ama paper, indlu lapha eAmerica iyathengeka. Ama advantages angkhona ngeyokuthi ungathenga indlu 5 years ngaso uyithengisa ulemali. I-rent uyabhadala, uyabhadala. And then awutholi lutho. Ungathengi indlu, even ngaso ufuna ukuhamba ngkhaya, uyabona ukuthi indlu yakho maybe uyabusa uyibhadele off, or uyazuza i-100,000 ngaso uyithengisa, uhambe ekhaya uthenge indlu yakho futhi ekhaya. So mina ngithi ungahlala lapha eAmerica, ungahlali 2 years.
Abanye bathi dingakala i-good credit, i-credit enhle. Ungenzani nxa ufuna ukuthenga indlu ukuze ube le credit enhle?
I-credit kayihluphi. Nxa ulamaphepha, uyadinga i-credit card lakho, udinge maybe 1 or 2 other lines of credit. Ungabhadala i-credit card yakho every month on time. That's how you get good credit. Very, very simple. Ungaskipa, ungayekela ukubhadala i-credit yakho iyabheda.
Utholakala ngaphi-ke abantu abafuna ukuxhumana lawe?
Mina ngilapha eGeorgia, ngile iwebsite yami ithiwa faithmortgagesinc.com. Nga libuye eZim Expo, ngile table lami lizambona. Or best way is contact me on my website faithmortgagesinc.com.
Lo ke bekungunkosazana Faith Nari, osomabhizimusi womsebenzi wozokuthengiswa lokuthengwa kwezindlu, osebenzela eseGeorgia laseTexas khonapha eMelika, esixoxelaye eseZim Expo 2023. Abogatsha olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda eMabhongane ePlumtree izolo, esingesinye sezilwane esesigqede izifuyo zabantu esigabeni esifana lakondolwane kombimba eJujume lakumakhulela. Babikwa bebulele njalo impisi ezine. Kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo eMabhongane, umnumzana Adam Presto, uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7, uPresto uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. UBristo uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park kumbe zingaba zavelela ngakuhlangothi lakwele Botswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle. Okwamanje ke sesingena kusigaba lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lwezemfundo silonkosazana Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise yona ekhankasela ukuthi abantwana befundiswe izifundo ezizabanceda empilweni. Inhlanganiso yakhe ikhankasela njalo ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo ezikolo. Usichasisela ngokuthi sebafika ngaphi ngemikhankaso yabo kuhulumeni.
Education focus on what they have their emotional environment. How do they coexist with that environmental environment? So education should be paid like to make that. With the answer about the government, we realize
kulumente njalo laphumelela yini ngohlelo lokuthi imfundo ingabhadalelwa.
Imfundo ingabhadalelwa kule isimanga ngingizokukhangela izimfundo kakhulu kanti especially manje ngiyakuthola ukuhamba kwahearing how it you know what was that it in parliament kwahearing ephela bhusi esikwasa entiza yaya kobulawa emabutheni wolu saya elifani waphuma iethiphilia yakhulisa okuhlungu ngemfundo yezimbabwe yokuthi ama-policies imithetho yonke ikhona akekuthwela kayayo imali uhulumende kalasifiso sokufaka imali noma sikhuluma ngemali idiyakalayo kodwa singakhangela ikhala ifuna imali bathi abazali bakhe bathatha ngaphi imali bona umahulumende ngelamali so indaba esikhonakele ukuthi balokhu sifunda abanamali kodwa umthetho isikhona ukulalela bayalalela kodwa ukuthi practicalize implemented by funding it akutholakali khona kodwa inkinga esijola ukuthi wena there's no practical need awushabela mali ezimali class siyabala esingarezothi sikhona amithi manage so into esikhangele khona kumele kulenzile sizakhangela kodwa ngezemfundo ngosima ngelinge lezemfundo it's ukuthi sikhona sinama-policies ye-everything imfundo yaba neyamahhara kodwa siyesileyo ukuthi sikhangele sinakekele insinga yemfundo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu isikhathi amandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Njengokwethembisa kwakhe uSithandekile Mhlanga uzabe khona ngeviki elizayo.
lithulela uhlelo oluphathelane labesifazane. Ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lomumo wezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Kuyona le iviki ngolwesithathu kukhangelelwe ukuthi inhlanganiso ezithiyeneyo ezibalisa ooperation Dudula lezinye zizatshengisela zisola labo abahlala kulelo lizwe leSouth Africa bengena maphepha asemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba silesizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa, uMnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo uMnumzana.
Ngiyabonga baba nyabangababa linjani khona ngapha.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku nxa sikhangela udaba lwe-xenophobia lolu esiyasiluzwe? Unjani wona umumo?
Umumo wamanje kuthule nje, kuthula kulanto nje enkulu eyenzakalayo. Sizwa nje bona abeDudula laba besithi bazaba le matshi mhlaka 1 June, so asikwazi ukuthi ke kuthuthu kuzophumani lapho. Kodwa ke okwamanje hayi kuthule. Nakhona omumo okhona kade sidawa zoku ukuthi amagetsi ayacima lokhu nalokhana, abantu bakhanya ngathi kakhulu siba lento eziningi ezibakhathazayo ezedlula lezethu ebezibakhathaza isikhathi esidluleyo, ngoba la mathuba omsebenzi wona kwawomaku nje, so angeke vela bekhona. So kukhanya ngathi hayi okwamanje kuthule, akulanto nje khona eyenzakalayo.
Kodwa nxa ukhangele baningi yini abasekela umbono lo ofana lowabo Dudula wokususa abantu elizweni leSouth Africa?
Abekho baningi abantu abasekela iDudula, ngoba iDudula nangokwabo ngabantu nje, igroupu yabantu abalutshwana abambalwa abasebenzisa imali, bayahaya abantu ukuthi benze lokho abakufunayo, basebenzisa amandla ukuthi bona bale mali. Bona ngokwabo abantu ngoba sihlala emalokishini thina, abantu abasemalokishini le nto kabafuna ukuyizwa leyo. Babona umuntu wonke engumuntu, noma ufuma kuliphi ilizwe, abala nto nje enkulu abayikhuluma yembi ngabantu baphandle. Kuphela kule abantu abangasebenziyo abaqhathwayo ukuthi babenze umsindo, abaqhathwayo ukuthi babangele ukungahlaliseli phakathi kwabantu njengoba sihleli nje emalokishini kunje. So
okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli we-Studio 7, ngiyabonga nabasakazi we-Studio 7, elibe lobusuku obuhle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Cassius James Simana Mpofu ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga ke uChris ngohlelo lelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ingene kuviki yesitshumi lanye imidlalo yenguqu esibanga iseCastle Lager Premier Soccer League. Intathu lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo ePSL edlalwe namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets emdlalweni obusenkundleni eliveve. Njalo umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs Lizwe Suyese uveze ukusithiseka ngale mpumela ekupheleni komdlalo.
Umqeqeshi weqembu leCranbourne Bullets uNesbet Sarutshera laye uthe uyathokoza lokuba bethole umklomelo owodwa namhla.
Besidlala singekho ekhaya. Kodwa hayi, noma kunjalo siyathokoza ukuthola umklomelo owodwa. Sesingakhala ngokukhuthi sikwenze uhlozi lamanye amathuba esiwatholileyo, kodwa hayi, yikuthi khona nje kuyabe kungekho lula, njalo kuyabe kungekho kuhle ukuba sichothoze abafana, ngoba kuyatholakala vele emdlalweni wenguqu.
Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalacca Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leFC Platinum linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium, kuthele yadalalo linqobele Manyika Diamonds nge-1 kanyanga seKibo. Kusasa ngesonto imidlalo iyaqhubekela phambili, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCape United lizemukela eleSimbabwe ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizadlala leSisham ngaseKibo. Iqembu leHighlanders lizadibana leGreen Fuel ngaseBarber Fields, kuthi iqembu leNkezi Platinum lizadibana leDynamos ngaseBaobab. Ngomvulo iqembu leZPC Kariba lizanqikelana leChicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhla sihamba lo Tencent Mfundundu Moyo odabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa.
Lapana eGwanda esigawundeni eGaranyemba phansi khona lenjokwe ngomculo ayisenzanile kancinyane nje ngumuntu osaqala angahambi kakhulu kodwa nje ama-albhamu sengingaba lama-albhamu amabili iwona asephumile okwamanje ngisebenzelele esithathu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Singaxhumana lami kulezi number 0787708473. Ngisebenzela ngase South Africa ePretoria atsejini. Bengakwazi ukuthi bendithole lapho. Lezi inomboro zocingo ziya WhatsApp, njalo ungangithola noma ungifonela, sihlala ziku online.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Abalandeli mina ngizathanda ukubonga kakhulu kunabo abanilandelayo nabangisapotayo. Njalo ngizoba nesicelo sokuthi nabathanda ukusikhatha besikhathe emichadweni kuphi nakuphi, bengaxhumana nathi lapho besikhathe, siyabuya besisapote njalo bengaphela amandla. Ngokuthi hayi, thina into enkulu ebesiyicela nje ukuthi sisapotwe ukuthi lama music lo wenguzamali uqhubekele phambili. Ilethemba liukholisileke umculo oka Tencent Moyo obesilaye namhlanje kuhlelo abaculi bethu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisayo, Mpraxedes Jeremiah.